manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamahuvhu 5/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi. Mauto anonzi ari kuenderera mberi achishungurudza vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Miri jonga yoitika kumashonaland west vanhu vachirohwa vachinzi vakavhoterei MDC Alliance. Ii ndiyo mimi yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanorarama nekutengesa kwamurombedzi mudunhu remashonaland west vanoti vari kudzingwa zvechisimba panzvimbo dzavanotengesera vachinzi havana kuvhotera ZANU-PF musarudzo dzakaitwa nemuvhuro wapfuura Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
Vechidiki vanozivikanwa kuti vatsigirire ZANU-PF varwisa nhasi vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera nhengo yeMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa vakakunda mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa pamavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika mudunhu reZimbabwe West. Pasvika Studio 7 nhengo yeZANU-PF uye vari vakambofanobata chinzvimbo chamambo Nyamukanga vaobhe Nyamukanga vanga vachida kurova vaAmos Mwanza avo vazvidzivirira pavanga vachirwiswa nevechidiki veZANU-PF vanosvika gumi vanyamukanga vati ndivo vanotonga pamurombedzi Vamwanza vapikisana nevechidiki veZANU-PF ava vachiti avarohwe vakapeta maoko avo Vamwanza vati vakangotanga kurohwa vachinzi vakavhoterei nhengo yeMDC Alliance pamurombedzi
Inini ndakuona kumana ava ndichipfuura uku vakutondirova mamuri maMDC mamuri maMDC tatingwani idhi vakataura kuti mwana wese amwana wangu naidhi vachitaura vatakumana vakauya vakatanga kundirova vakawanda vachindirova vakawanda zvoti vachanda vatadzira chii ndichizvipfuura nerodhi ndipo vatanga kundirova asi chandirovere chii sandikumbira kuna vanhu veZimbabwe wese vakateerera kuti kana pana nokwakasound batsiro batsiro kozi nini amchazondiita sei kozi ndingorohwa nevanhu but asi ndinega ndakavhotera MDC vanhu vakawanda vakavhotera MDC but ini ndindakurohwa asi ndochandikurwerwa chii
vati nemamiriro akaita zvinhu vava kutyira upenyu hwevabereki vavo sezvo vatsigiri veZANU-PF vari kuti vachavapisira dzimba kunyange vakazivisa mapurisa
vatanga kundirova meso mubvabvuma wanga chindirova chindikwadza varunditiretena unanzwa kana kupisa munhu chakuti chakupisirai dzimba chichi zvakawanda zvakutaura vabereki vangu havasi safe nevanhu ivavo anchozva chichakuitika nevanhu vabereki vangu havasifiri safe mai nevanhu ivavo
asi mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west inspector Clemens Mabwazara vati mapurisa haasati atambira nyaya yakadai mumwe anotengesa zvinhu pamurombedzi vakizito jere vati vanotengesa vari kudzingwa mumwe nemumwe vachinzi vatsigiri veMDC Alliance
mavhenda arungwa vakangonyarara varimo avavari kutaura zvokudzingwa kudzingwa vanhuvanotyoro MDC vari pese vakaona pavanofanira kuclea zvokutoti mangwana kunzi kune hondo yakaipa
vajere vati chakanyanya kurwadza vechidiki veZANU-PF ndechekuti vanhu vakawanda vakaramba kupfeka zvipfeko zveZANU-PF vachiti hapana chavanowana
inzvi tinyaya imwe yatika akiva isu ndiyo takaramba kupfeka chi matishi ndakada hanzikuda hembe yemunhu ndoita nditore pondo ndiende kubhere kutenga hembe dzangu dzepondo ndinga zvinhu zvizhinji mazvionera mukoma vanhu vese vakapa chakatochara vakaungana izvo yakakakasa vakada kuita musangano vakuti hanzi nanyamukanga kuzimbabwe yese nema Zimbabwe yese mawindi yese ndiye dzampira pano kashinga ndikomba kuti MDC
kune dzimwe nzvimbo dzakaita sehurungwe vatsigiri veMDC Alliance vari kushungurudzwawo nevatsigiri vebato reZANU PF kumutasa central kumanikaland nengo yeMDC Alliance vaozo chitere vanonzi vakatorwa nemapurisa nezuro vachipomerwa mhosva yekupisa imba yenengo yeZANU PF vakaendeswa kusina ane anoziva. Asi nengo yakapikwidza ikakunda musarudzo yemumiriri wemutasa central vaTrevor Sarowaka vati vachitere vari kumapurisa ekwamutare uye vatuma magweta avo ikoko. Ndakamirira Studio 7 kwamurombedzi ndine Arthur Chigoriwa.
Mauto anonzi ari kuenderera mberi achisungurudza vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kana ore mauto panyaya iyi. Tabata murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwe zviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Zvinhu zvakamira sei vaDewa Mavhinga?
Ibata muZimbabwe. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vari kutya, vanhu vari kurohwa. Iko zvino mambakwe dzaanhasi kuma 2 a.m. kuHighfields, mumusha weHighfields, kune dzimba ina dzine vanhu varohwa zvakaomarara nevarume vanga vakapfeka zvinofukidza kumeso vaine puti hombe dzehondo. Varume vaviri vazotorwa mudzimba idzo kuHighfields kuWestern Triangle, ndokuendwa navo kumugogo kumasvingo uko kwaboka kufoje kumakuva iko ndokwavanoroverwa zvakare vachitsikwa-tsikwa vachibvunzwa kuti ko mukuru wevechidiki kuMDC anonzi Mochi Dziva ari kupi. Vanga vachirohwa vakanongedzerwa kuti mumusoro. Tiri kunzwa zvakanyanya kuti munzvimbo dzakawanda dzekutandarira mazuva maviri apfuura mupanguva dzousiku mapudza anga ari kurova vanhu zvakasimba. Idambudziko guru kuno nekuti vakuru vemauto vanoti ivo havana mauto avakatuma kuti vapinde mumarukishini, asi tiri kuona vanhu vanenge vaine puti nehanzu dzechiuto vari kushungurudza vanhu. Zvakaoma zviri kuno.
VaMavhinga, vanhu vangada kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika pakati pemapurisa nemauto. Mapurisa ndo anofanira kunge achichengetedza runyararo, mauto anozikanwa nekudzivirira nyika kwete kupinda muvanhu. Chii chaizvo chiri kuitika pakati pemapazi maviri ehurumende aya?
Panenge pane besanwa nekakusawirirana karipo, nekuti pane umwe akakundikana musarudzo anga ari mukuru kuzanu pepa anonzi Terenzi Mukupe akanyora pamasaisai achiti ko mungagotumira mapurisa kuti vanopodza mhirizhonga sei ivo imi muchiziva kuti vane ushamwari neMDC, tumai masoja arakashe vanhu. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti pane kakusawirirana karipo. Zvakarewo mapurisa chaivo mumiriri wemapurisa amai Cherity aramba vanoti ivo vakakumbira mauto kuti abatsire. Asi tikunzwa zvakare munguva muzuva ranezuro kuti pane mapurisa anogona kudarika zana chairo vakatorwa vakaenda kunzvimbo yemasoja yepomona barracks kwavari kuferefetwa nekubvunzwa sei vasina kukwanisa kumisa kutaridzira kwevatsigiri vavachamisa.
Kupindira kuri kuita mauto uku munyaya dzemamiriro akaita zvinhu munyika kuri pamutemo here semaonero enyumi sezvo muri gweta zvakare muri murwiri wekodzero dzavanhu?
Kwete, hakusi pamutemo nekuda kwezvinhu zviviri kana zvitatu. Chekutanga, hakusi pamutemo nekuti vanhu vakadzidzira basa rekugadzira zvemhirizhonga nezvekuchengetedza mutemo mapurisa, kwete mauto. Chepiri, mauto paakapinda musi waAugust muHarare vakangosvika vachiridza kuti vachishandisa chisimba takapfuuridza nekuti vanhu vavaipfuura vamwe vaipfuura kumusana vachitozviendera kwavaienda vachibva kumabasa vanga vasina zvombo. Saka masimba akashandiswa akapfuuridza mwero pamutemo. Hazvitenderwi kuti mauto aridze nyere chaidzo mbumburu dzemoto kune vanhu vanenge vachiratidzirawo zvavo. Chekati ndechekuti iko zvino tinofanira kuona kuti dei mauto anga atobva zvakare mumigogo nekukurumidza, asi nazvino varimo havasi kushara kuti uyu ane mhosva kana kuti haana. Ndinenge ichikova pamba zvonge munhu wese zvake anenge aonekwa ari mudharaunda anenge achirohwa. Kana iyo musoro wakarova munhu musoro wane akasimba Harare, vazhinji vava vakarova vainge vachizoendera kumabasa kana kuti kubva kumabasa vasinei nezvaiitika, asi hakuna aisiyiwa munzira yemasoja.
Vamavhinga, sezvo imi muri gweta, veruzhinji vangada kuziva kuti izvo mutemo unoti kudii kana mauto achida kunzi apinzwe muvanhu. Kuti vamwe vari kuti izvo mutungamiriri wenyika under section 213 yemubumbiro remutemo wenyika ndivo vane masimba chete, asi zvakare hazvina kujeka, paripo pari kupuhwawo mapurisa masimba ekukumbira mauto kuti anga achibetserwa.
Pamutemo zvakatojeka kuti munhu mumwe chete munyika yeZimbabwe ane kodzero pamutemo yekutuma mauto mutungamiri wenyika anova pari zvino vamunangagwa. Kunyangwe chikumbiro chikauya kubva kumapurisa, ngatimboti ichauya chikumbiro chekuti vabatsire, chikumbiro chese chinopiwa kumutungamiri wenyika, ndiye ega ane mvumo pamutemo yekuzotaura kuti mauto ngaachipinda. Zvakaitika hazvina anoziva, nekuti mutungamiri wenyika ari kutotaura kuti ari kuda kuti paitwe tsvakurudzo yekuziva kuti kwazvakambofamba seiko. Ndotekutanga chepiri, nhasi mauto vakuru vemuuto vataura kuti ivo hakuna mauto akatumwa mumarokesheni. Zvakare mutevedzero wemutungamiri wenyika vachiedza vanotiwo hakuna mauto akapfura vanhu vakafa, asi pane umbopo huzere vanhu vakawanda vakaona zvichiitika vanoziva zviri pachena kuti aiwa zvakaitika ndezvokuti vanhu vanga vaine futi mauto.
Aiwa, tinotenda vamavhinga, nguva yedu ndo inenge isina kuti mirira kudi redu zvakanaka. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadi vamavhinga vachitaura vari parunhare vari muHarare. Nhengo yeZANPF muBulawayo vaJoseph Chuma vanoti hazvina kunaka kuti masoja ashungurudze vanhu, asi vaChuma vaudza mutungamiri Ngomo weStudio 7 kuti pane vanhu vari muchiuto vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Basa ravo nderekuchekeredza runyararo nekumekasvika kuti vanhu havakuvadzane but now tichiona kuti like for example video yandakaona yemusoja aya akanyatsozotofugama pasi kutopondera futi yake echipfuura vanhu. That was wrong. Even ukatarisa papa video yacho, kuna umwe musoja wake akatouya echimhanya akatomurova pamusoro apa kuti kutomutsiura kuti uri kuiteiwo, because ukatarisa vamwe vese masoja vaipfuura mudenga kuratidza kuti aiwa vaingochipidzira chete maoni zvishoti kuti vanhu vadisbase, but uyu anga akutorwa kunge atove muhondo chaivo kutopondera vanhu. Izvozvo hatingazvitendere izvozvo, hazvifadzi chose. But futi again ukatarisa zvimwe zvinokonzera futi nekuti mukati pevanhu vedu vava vanhu vechiuto nezvizvi zvakafananafanana so vamwe vacho havasi kufamba nehurumende, havasi kufamba nemukuru, vanogona kuita zvinhu navomo kuita kuti vosvibisa zita remukuru nezita rebato redu reZANPF nehurumende chaivo chaiyo, kuti vovanyatsongofizidza chete kuti ha zvangokaurisa.
Saka naizvozvo muri kuti pane vavengi muhurumende yavamunangagwa zvikuru sei kumauto nekumapurisa uku?
Ndodara kuti ndochokwadi riripo iroro kana singari kuhwandirana. Varipo vamwe vanhu vasingafambidzani nehurumende yababa munangagwa vanoda kuisvibisa vari imomo mukadzi. Ndinofanira kutoongorora izvozvo because iam sure even order pakapiwa masoja aya order yanga ripo papa ndokuti tichizirai vanhu vanhu vadispace. Handione kuti pakaipa order yonziurayai vanhu fire live bullets kudaro, because ukatarisa masoja ese aya aimhanya aya vese vanga vakadowedzera futi dzavo musoro echifura musoro, but hero nzenza hwandi ratoa zvogwada machaiko kunge munhu utori muhondo kutoema chaiko kutofura vanhu. That's not normal. And that when I'm studying, Muna and the same sort of one of Pisa Ustina, but Abba, I don't want to see this, Urmende, I don't see this, I'm Kuruedo, I don't see this even by the Redu, because I'm not only my son, and they are not there. But I'm telling you, it is because there's a voting party in Jai Jai. But there's a Masu, Mamma Pusaran, another voter, and they are. saka kuti woti ndezvanipo nepapacho unotoshaya.
Nengo yezanpf mubulawayo vaJoseph Chuma vachitaura vari parunhare vari mubulawayo kwakare naNtunga Milingomo weStudio 7. Apo MDC Alliance iri kupikisa zvakabuda musarudzo, nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo wenyika dzinoti kana MDC Alliance ikakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva, vaEmerson Munangagwa veZANPF vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika havagadzwe kudzamara nyaya iyi yapera mumatare. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vaimirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti vari kuronga kuenda kumatare kunopikisa zvakaburiswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Bumbiro remutemo yenyika rinopa vanenge vasina kufara nezvabuda musarudzo mazuva manomwe kubva panoziviswa zvabuda musarudzo kuti vakwidze nyaya yavo kumatare. Kana izvi zvisina kuitika, zvinoreva kuti vanenge vakunda musarudzo vanogadzwa semutungamiri wenyika mukati memazuva mapfumbamwe kubva pazuva raitwa sarudzo. Vari kuziva zviri kuitika zvakare vari gweta muMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance iri kuenda kumatare mangwana kana chipiri kuti inopikisa zvakaziviswa neZEC.
Tichange tichienda Monday kana Tuesday at the very latest. Tiri mushishi izvozviro kuti magwaro acho anyorwe. Zvinodawa nechimbi chimbi nokuti zvine mazuva azvakatarwa kuti tinge tichiindisa. Saka hatisi kuda kubuda mumazuva iwawo. Otherwise nyaya yacho inozopera.
Asi nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo yenyika uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valavumo Maduku vachitaura senyanzvi yemutemo vanoti kuti MDC Alliance ibudirire panyaya iyi fanira kuburisa humbowo hwemagwaro ekuzivisa zvakabuda musarudzo panzvimbo yega yega yakavhotera vanhu munyika, uye magwaro ayo anofanira kufanana neZEC pamwe nevamwe vakapinda musarudzo idzi.
Kukoti kunoendwa neevidence yaye maV11. MaV11 ane candidate yese yanga iri muelection. So vachamisa havana maV11 avo ega, akasiyana nemaV11 ane vamwe. Saka mukaenda kukoti, koti inongoiti ngatione maV11 ane ZEC. Toona maV11 ana vachamisa, toonawo maV11 ana Maduku, toonawo maV11 ana vakosana moyo, maV11 ana panozoona kuti maV11 atinawo anongozifanana nemaV11 aneti ane ZEC. Handioni iri nzira yavangabudirira.
VaMaduku vanoti matare anosungirwa kupedza nyaya iyi mukati memasvondo maviri, uye panguva iyi vaMunangagwa ndivo vanenge vari mutungamiri wenyika.
Zvakatonyorwa pasi mubumbiro remutemo iroro vanhu vanofanira kuenda kubumbiro iroro zviri musection 93 nesection 94 yebumbiro remutemo reZimbabwe. Saka zvingabatsira kuti vateereri vazotora bumbiro, nekuti bumbiro rakatenderedzwa kune vanhu vese. Saka mukaenda musection 94, section 93 yebumbiro remutemo ndinotaurira kodzero yeanenge aruza election kuti aende kukoti, ichitaura futi kuti koti inofanira kupa anza rei. Section 94 inochitaura iyo kuti president vanozogadzwa rei. Saka as long as tichidhila yakuuya kwaMunangagwa uyu anogara ari.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaJoy Mabhenge vaudza Studio 7 kuti sekunzwa kwavari kuita MDC Alliance ine umbowo hwekuti sarudzo idzi dzakabiridzirwa, uye kana umbowo uhu ukatambirwa nematare bato iri rinogona kubudirira. Asi vanoti zvinogona kunetsa kana MDC Alliance ikatadza kuburisa humbo uhu.
Ndinoona sekuti nyaya yehumbo inyaya ichanetsa. Nyaya yekuti ndiani akagara pabhenji inyaya ichanetsa. Wazvibata nza zvose. Ndinoona sekuti kuenda kumatare edzimhosva ndiri pedo pedo nekuti kutambisa nguva. Kana vaenda zvavo vanenge vachizviitira kuti ndozvega zviripo zvavangakwanisa kuita. Maonero andozviita zvangu kungoitawo zvekuti vanenge vakungoitawo.
VaMunangagwa vakawana 50.8%, vachamisa vakawana 44.3% musarudzo yemutungamiri wenyika yaikwikwidzwa nevanhu makumi maviri nevatatu kusanganisira vaMaduku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Studio 7 ine chirongwa chinotarisa zvakaitika musarudzo. Chirongwa ichi chinopera musi wa14 nyamavhuvhu. Teererai chirongwa ichi mangwana nenguva dza2 PM kusvika na5 PM pamasaisai anoti 9:09 AM, 15295 ne 17820 shortwave. Tinenge tichepe nyurao pa Facebook ye VOA Shona ne VOA Ndebele. Musakanga nwe chirongwa chedu chemazuva ose chinotanga na 7 PM cheshona uye Ndebele na 7:30 PM pamasaisai anoti 9:09 AM 4930 604 ne 15460. Vechidiki muriko hero uko yashika nguwe kuti tichipinda muchirongwa chenyu chamunopakurirwa na Evans Zininga we Studio 7.
Kwa zuwa hii mwuri ya Zimbabwe ndino kuchingamiza hii kuchirongwa chesondo rega rega cheve chidiki chatino uya tichikurukura newe chidiki wegu Zimbabwe wa anosimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombo rakanaka ndichakupai hurukuro nezvizvarwa zveku Zimbabwe vechidiki vanga vari muno muAmerica. Muchirongwa che Mandela Washington Fellowship chinonzwa vechidiki kuAmerica. Vachizodzidziswa zvemubato namabhizinesi vari kuno muzvikoro zvemuno muAmerica. Totanga kutaura na mukoma Shupai Steven Mujei, avo vanoshandira hurumende vari kumusha vari mubazi rezvekurima vari mazvikokota wezvezvipfuwo. Tinzwe kuti zvakafamba sei muchirongwa ichi.
Mandela Washington Fellowship kavati Young African Leadership Initiative ii program ye US government inoda kuedza kusimbisa ma leadership training kana capacity building kuvanhu vari kuita mabasa akasiyana siyana muZimbabwe.
Asi muchidimbu chamanyanya kudzidza chii muchirongwa chamafambira
izvi? Tatanya kudzidza kuno taya kunodzidza zve leadership training. Saka tatadzidza so far ndezvekuti sevakomana vechidiki nevasikana vechidiki zvakakosha kuti temuendanisi wakanaka mumabhizinesi akasiyana siyana nemabasa atinoshanda back home in Zimbabwe. Saka being a leadership,
saka imimi kana madzokera kumusha chamuri kuno chamuri kubva kuno muchiti ndichanoitawo ndechipi kusimudzira nyika yenyu?
Panakaya kuno chinangwa chandanakanyanyondatarisana nacho inyaya yekurwisana nenzara. Saka zvandadzidza so far ndezvekuti tine mikana yakawanda kuafrica yekuti tiedze kusimudzira kugadzirwa kwechikafu kunyanya mumareceva vatinoshandira. Saka ndozvandakanangana nazvo izvozvo zvandadzidza kuno zvinoda kunoshanda kutiedze kuwanudza nyaya dzekuwanikwa kwechikafu mumamisha medu, which is a very big problem sekutaura vatiokuita ikosei.
Regai tinzwewo kuna muzvare Talent Tatenda, avo vanga variwo kuyunivhesiti yekuDelaware muno muAmerica. Tinzwe kuti chirongwa cheyali ichi vakachionawo sei.
Chinhu chandakabatisisa nguva yese yandandiri kuno kuAmerica ndechekuti isusu sevechidiki tinofanira kubata mikana yatinayo mukuita zvakasiyana siyana zvatinoita. Kunyange zera ripi tinofanira kumirira zvinhu zvatinofunga, ingava angava maidea zvatinawo kana kuti zvinhu zvatinofunga kuti zvinosimudzira nyika yedu yeZimbabwe. Tinofanira kuwana mikana yekuti tinokwanisa kutaura zvinhu izvozvo zvatinofunga kuti tisimudzire nyika yedu yeZimbabwe.
Kune mwanasikana kuZimbabwe wechidiki. Mashoko amungamuudzewo ekumukurudzira ndeyekuti kudii?
Mashoko andinotaurira anotarisira kwandiri ndeyekuti zvaunofunga zviri pamwoyo pako kuti inini ndinofanira kuita zvakati. Inini Janet, inini tarisirai chero zvauri nezvamuzvarwa zvawakaitwa, kunyange nyika kwawakazvarwa muZimbabwe, kwagutu here, kuBulawayo here, kuRusape here, kwaMutare here, kuDora Pindo, iwewe une zviri pamwoyo pako zvaunofunga kuti zvinogona kusimudzira Zimbabwe, usazvitarisire pasi. Simuka utange kuita zvaunokwanisa kuita kuti uite chinhu ichocho chaunosvira kuti Zimbabwe ive nyika inosimudzirika kana kuti inoenda pamusoro kune dzimwe nyika.
Atinoda kutenda zvikuru kuna mukoma Shupai Stephen Majei na vanzvadzi vedu muzvare talent tatenda kunge vanga vainesu muchirongwa vadiwa vateereri ndokutenda iyo nemi mange muinesu muchirongwa chino ndosangana nemi zvakare svondo rinouya apo pandiya kuigira izve chimwe chirongwa cheve chidiki anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muno muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuchikamu chechitendero chatinopiwa natanonoka wande we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ndinokuchingamidza nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tiri kuda kutaura na Reverend Dr. Ray Motsi ve Christian Alliance uye vachidzidzisa pa Theological College Marare pamusoro pebasa riri kuitwa nemakereke maererano nezvesarudzo ichangopera mukuitwa.
Arudzo yatakapedza kuita mazuva mashomanana apfuura kuona kwedu isi vamwe yakanga iri sarudzo yakanga ine tariro yokuti ingapewo mukana wekuti Zimbabwe ienderere pamberi. Asi zvakazoitika zvacho musarudzo imomo nezviwanikwa zvakabva imomo hazvina kuzojeka kuti munhu wese akanga avhota nevaitarisira vanenge vavhota kuti zvatichawana mutsidzo macho zvingasvika pazviri nhasi uno zvokutati nesuwo tikutokadzi kuti chii chakaitika.
Saka chechi yoita sei nezvakabuda izvi?
Chechi inofanira kuramba yakamira seavo vanokwanisawo kudzikinura nekuyamura kana pasvita mhirizhonga nekutanzwanana kwakafanana naikoko. Saka chechi haitombofanira kunge ine dera yakarerekera. Chechi inofanira kumira pachokwadi nekubatsira kuti zvinhu zvigadziriswe. Ndo basa redu iro. Naizvozvo ndinofungidzira kuti dai zvaibvira pakave nekutaurirana pakave nekugadzirisa zvakakanganisika zvacho, chinongonetsa ndechekuti chokwadi chaicho ndechekuti kana zviri zvinhu zvakatarisirana nekuti mavhotsi haana kuverengwa zvakanaka, panofanonge pakaburitswa umbowo hunoratidza izvozvo kuti mavhotsi haana kuverengwa zvakanaka. Kuti vakaverenga vacho vagokwanisa kuziviswa nekuratidzwa ndopavakakanganisa. Ino kana zvisina umbowo zvinotikanganisa nekuti hatizoziva kuti chokwadi chaicho chaicho chiri pai. Chatisingadiwo zvedu ndeche kuurayiwa kwevanhu mirizhonga nemasoja anouya nepfuti dzakapakwa ma AK-47 kupfuura vanhu vasina pfuti vasina zvavanga vaita. Izvozvo ndo zvinhu zvisina panongonge zvichiitika. Naizvozvo huvapo hweami muchivanze munofanira mumagara vanhu vasiri vehondo ndo zvinhu zvisingagamuchiriki, uye zvatizive kuti sei zvirikuitwa saizvozvo.
Sevanhu vechechi, mambofungawo here zvokuti mugare pasi nehurumende muvataurire zvamunofunga zvinhu zvisati zvanyanyiso kuipa?
Chinongonetsa ndechekuti isisu matauriro edu haafani kutaura ari matauriro ari pachena. Zvizhinji zviri kuitika nemachechi asi hazvifani kunge zviri zvinhu zviri pachena nekuda kwekuti mamiriro acho akaita nyaya yacho haasi mamiriro ayo yekuti munhu anogona kungotora divi womirira nedivi iroro. Haisiriyo nzvimbo chinzvimbo chedu icho. Chinzvimbo chedu isu ndechekuyananisa.
Munoudza vatenderi venyu mashoko api?
Mashoko edu ari pachena baba, haana zvinhu, hapana zvinombotikanganisa nekuda kwekuti isu tinenge tiri vanhu vanovimba namwari. Tinoziva kuti hurumende inosarudzwa namwari uyezve mwari ndiye ari mukuru pane zvose zvinenge zvaitika. Naizvozvo tinoramba tichikurudziridza kuvatendi dai vakaramba vari kuna mwari uyezve vachivimba naye kuti mwari ave ndiye anotitungamirira. Mwari apindire kunyange pakakavadzanwa ipapa. Naizvozvo chivimbo chedu netariro yedu iri muna mwari nekuti mwari haakundikaneba uyezve mwari haakanganwe uyezve mwari haatadze. Mwari anotigonyera nguva dzose. Ndimwari wenyasha, ndimwari werudo.
Nemashoko iwayo anobva kuna Reverend Dr. Ray Motsi veChristian Alliance uye vachidzidzisa paTheological College muHarare ndinokusarisai nemufaro. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Dhabha tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tikatisanganei zvakare mangwana mangwanani na 6 a.m. apo tinenge tichikupai chirongwa chemangwanani. Anokuonekai nemufaro ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.